Chokutanga chatinoda kutaura sebazi reProgressive Teachers Union ndeyekuti dambudziko ravandoro nderekuti vanorarama mukuramba chokwadi. Pachirungu tinoti he's living in denial. Umbowo hwokuti varayiridzi vari kurwara nemhaka yemari shoma yavanotambira uye nemaconditions ezakashata ndohwatiri kuvapa. Asi pane kuti vadane musangano hwokutaurirana vanobva varamba. Isuwo tanyora tsamba kwavari vandoro tichiti kana vachitsutsumwa uyezve vachiramba kuti hapana umbowo. Vandoro ngava organize mameetings mumadistricts votiudza musi wavanenge vakaorganiza meeting mudistrict muprovince, isu tichavabatsira kuendesa varayiridzi vari kurwara nepfungwa kumusangana ikoko kuti varayiridzi ava vatestifye kuna vandoro, nokuti kuda vandoro vanoda kuti vazvionere pamunhu sefola.
Vandoro vanoti hamufaniri kutaura muchidero vachiti kana pane varayiridzi vane dambudziko iri vashoma zvikuru mukati mevarayiridzi vanosvika zviuruzana nemakumi mana.
Isu semaunions tine vanhu vatinoziva vari kurwara nepfungwa, tinokwanisa kuencourage kuti vaende kumameeting iyoyo vape matestimony. Vandoro varipo vachizvinzira kuti varayiridzi vari kurwara nepfungwa nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Pari zvino tichitaura kudai kune varayiridzi vakawanda. Ndichatumira just a few more statements mumboonawo vari kunyora kuti kana vandoro vachinetseka madii kuti munditumire kuti ndinosangana navandoro.
Ko masangano anopa rubatsiro mukurapwa kana kuti medical aid societies avanotaura haabetseri here panyaya iyi Dr. Joe?
Zvavanotaura zvemedical aid society, medical aid kwakawanda haisitoshanda, saka haitoshandiwo panorwara murayiridzi nokuti hapana kwairi kuakseptiwa kwakawanda. Vanhu vanoziva kuti hadzisi kuzobhadhara kana paying back kuprocesa maforms. Iyo yemalearners ndofunga kuti yangomirira malearners, handioni sekuti varayiridzi vangaenda kuchinhu chinonzi chiriko chemalearners, but chandoda kutotaura even kumalearners kwachona hapana chiri kuitika. Tinotori nevana vakawanda currently vanotova neproblem dzakanyanya dzestresi, dzedrug abuse, kuosi kunana matapi kumafulatsi kumatapi. Vandoro kana vari pedo ngavaende vanozvionera kumafulatsi kumatapi uku kune vana vanotogara vasingaendi kuchikoro vachitoita zvemadrugs masikati vari vana vechikoro.
Ko varayiridzi havakwanisiwo here kuwana rubetsero kunyanzvi kana kuti kubva kumapsychologists anonzi navandoro ari mumatunhu ose emunyika?
Izvi zvokutaura kuti vana maprovincial psychologist vandoro ndinofunga somunhu mukuru vanga vachifanira kuti vasaita zvakadai, because kana variko although tiziva kuti havako, otherwise pane munhu wane paprovince anenge achifanira kuti ari ipapo haana kana motikari yokufamba kuinda just 1 kilometer from the province kuti anoona ticha. What more kuzofamba makilomiters anoenda kuma 300 kilometers achiinda kune chakasara kuti azoona maticha muprovince. Mamwe maprovince ane maticha anosvika muma 15,000. Mofunga kuti wani munhu ndee angazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovince? I think kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi, asi tavapa mutoro patsamba dzatanyora kwavari kuti ngavaorganize mameeting places tivaunzire varayiridzi vari kunetseka nepfungwa pamaringe nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Saka vandoro tinoziva havo kuti ndeve propaganda, asi zvanyanya dei vandoro neministry of education vaorganize mamonthly meetings nemateacher unions tivape zvichemo zvakawanda izvi. Ndosaka tinyora dzimwe tsamba dzinenge dzichiti public service commission, ministry of education ngaite mameetings amateacher unions tivape pe zvese zvinonetsa varairidzi tione kuti vangazvigadzirisa here. Vandoro munhu anongoramba anozikangwa kuramba uyezve achitonyomba pane kuti vadini vati uyaitise musoro pamwe chete tigadzirise zviri kunetsa. Ndokuti education system yedu inde mberi mune zvakanaka.